Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musuwe muvhuro nyamavhuvhu 26 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato reZANU-PF mudunhu reHarare dzobuda nekurudzira yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva yekuti mutungamiri wenyika anga ari pachigaro. Asi vanopikisa nevamwe muZANU-PF vanoshoropodza danho iri vachiti kuita izvi kutyora bumbiro remitemo. Sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vokurudzira kuti mapato ezvematongerwo enyika anyoreswe zviri pamutemo uye mutemo unobata sarudzo weElectoral Act uvandudzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzebato reZANU-PF mudunhu reHarare dzinonzi dzasimudza kurudziro yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro pachapera temu yavo yepiri muna 2028. Izvi zvinonzi zvakasungwa pamusangano weutungamiri hweZANU-PF mudunhu reHarare uwo unonzi wakasangana nezuro wakabvumirana kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuburikidza nekuwedzera makore anogara mutungamiri wenyika pachigaro kubva pamashanu kuenda pamatanhatu kana kutorowedzera temu kubva pamatemu maviri kuenda pamatemu matatu. Izvi zviri kuuya apo matunhu ose ari gumi emunyika akatsigira kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga kunyanga hazvo ivo pachavo vakati vachatevedzera bumbiro remitemo voenda kunozorora panopera temu yavo muna 2028. Hatina kukwanisa kubata sachigaro veZANU-PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavhaza kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Harare province yatora danho iri nekuti iroda kuedza kana kukuchidzira kune mamwe maprovinsi atore danho rakadai. Chavasiri kuziva ndechekuti izvi hazvingoitwa nebato, hazvisi zvebato riri kutonga, hazvisi zvedu veZANU-PF zvekuti mutungamiriri wenyika aramba achitonga, ndizve nyika yese. Saka zvinoitwa iya inonzi referendum. Kuda kugadzira mitemo inoshandura constitution iabuse of constitution, hazvibvumirwi and hazviitiki. Saka Harare province vane maonero avo ndomafungiro avo, asi chikuru chada kuti tinzwisise tisinganyarane mubato bekozi kuti bato rebudiri tifanira tarana chokwadi. Bato redu dambudziko ratinaro ndekuti kune vazhinji vari muzvigaro zvavakapiwa nekuti vakaitirwa nyasha nemutungamiriri wenyika. Saka vanofunga kuti vakaramba vakamuchengeta ari mutungamiriri wenyika ndokutiwo mapozishoni avo aramba akachengetwa. But iko zvinezvi mutungamiriri wenyika akataura ega akati aiwa, ini handisi kugarapo kupfuura mazuva atakabvumirana ari pabumbiro remutemo. Saka hazvisi kuzoshanduka izvozvo, uyezve marongero kana kuti matauriro akaitwa nezuro nevanhu vemuHarare province hazvireve kuti ndozviri kuteedzerwa.
Asika muri kuti vaMnangagwa vakati vachateera bumbiro remitemo, ndo zvimwe chetezvo kana ravandudzwa vacharamba vachingoriteera nokuti rinenge ravandudzwa kuti varambe vari mumasimba?
Rikavandudzika pane zviri pamutemo, vaMnangagwa havakwanisi kuramba vari mutungamiriri nekuti bumbiro remutemo rinorambidza mutungamiriri aripo iko zvino kuramba aripo kana bumbiro richinge rashandurwa. Saka izvozvo kana zvinhu zvazoitika zvinenge zvazoita kune anozotevera vaMnangagwa vaenda.
Asi hazviti here kuti rivandudzwe futi iyo section iyo kana chikamu chinoti mutungamiri wenyika aripo haakwanisi kunge achiwana mabenefits kubva mukuvandudzwa kwebumbiro, havakwanisi here zvakare kupa vandudza ipapo?
Section iyo inongovandudzika chete nereferendum, haivandudzike nekumwe kwese. Uye zvati handitinzwise kuti zvinenge zvataurwa nebato kumusangano wavo hazvireve kuti ndozvichateedzerwa. Bato harina simba.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavhaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari nhengo yesangano reNational Democratic Working Group Dr. Urayai Zembe avanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party kuti tinzwewo maonero avo pakurudziro iyi.
Zvinongova pachena kuti bumbiro iri riripo iri harina kubva kuvanhu. Ndosaka vachitamba nhodo naro. Kumbiro ravanhu rinofanira kuti riise zviga zvokuti zvinyorwa zvinenge zvichitoma kuti munhu ungagara zvakadini ari mutungamiri. Rinofanira kuisa zviga zvokuti haringochirwi manga manga madivo sezvari kungoitwa iko zvino izvi. Saka chandoreva ndechokuti vanhu vezimbabwe vangoona kuti hai bumbiro riripo harina kubva kwavari. Bumbiro riripo rakabva kuzanu pf kuna vamugabe, ndo vakaisa zviga izvozvo vachinyebera kuti zvabva kuvanhu.
Zvingazoita here kuti pavandudzwe bumbiro ivo vakataura kuti vari kuenda kunozorora?
Ku anenge avazivire, asi kunogona kunge kuri kungovetsa vanhu. Nokuti bumbiro iri iro ravo iri rinoti kuti richinjwe zvinenge zvada kuti zivo iyoyo kana kuti pfungwa iyoyo iinde kuvanhu kureferendum. Inozotizve kana zvikachinjwa zvirimo hazvifaniri kuti zviyambuse munhu agara arimo muhofisi macho. Ivo vanogona kuita mukiribidi sezvandataura paya paya. Hakuna zvisungo chaizvo chaizvo zvakabva kuvanhu zviri mubumbiro iri.
Asi mose vatungamiri vemapato anopikisa, mune matanho amungatorawo here kana danho iri rakanga rabudirira kuitwa?
Matanho atinotora aripo, ndosaka iko zvino tiri mukubvunza vanhu nguva yoga yoga tiri mudare renational democratic working group ndorokubvunza vanhu. Mimwe mibvunzo ichatobuda ndiyoyo yakanangana nebumbiro guru riripo iri kuti rakabva kupindira vanhu here tonzwa kubva kuvanhu. Nokuti matanho okuzotora kuti tingadini anenge achitobva kuvanhu, nokuti kana chinhu chabva kuvanhu chinenge chaiswa zviga kwete zviripo izvi.
Vanga vari nhengo yesangano renational democratic working group, Dr. Urayai Zembe, vanotungamira bato rinopikisa redemocratic party, vari parunare muHarare nestudio 7. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Justice Priscilla Chigumba, vanonzi vakakurudzira kuti mapato ezvematongerwo enyika anyoreswe zviri pamutemo uye mutemo unobata sarudzo weElectoral Act wowandudzwa senzira yekudzivirira matambudziko avanoti akasanganikwa nawo musarudzo dzegore rapera. Bepanhau reThe Chronicle rinoti Justice Chigumba vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita nebazi rezvemitemo pamwe nekomiti yeparamende inoona nezvekodzero dzevanhu vakaitwa kubulawa yosvondo rapera. Justice Chigumba vanonzi vakasimbisa kukosha kwekuti pave nekuwandudzwa kweElectoral Act vachiti kana kunyoreswa kwemapato ezvematongerwo enyika kwakasabudirira panofanirwa kuve nenguva inofanirwa kutarwa yekuti vanenge vachida kupikisa kunyoresa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo inge ichiwedzerwa. Vanoti izvi zvinodzivirira dambudziko ravanoti rakaonekwa musarudzo dzadarika rakanetsa kusvika muzuva resarudzo vamwe vachiri kuenda kumatara aibata nyaya dzesarudzo kana kuti maelectoral courts. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanokokera nhengo dzezano pf muparamende vari mumiriri wegutu south vapupuraito garepi avo vataura vakazvimirira.
Inewo zvangu ndakazvimirira ndinoona sokuti chinhu chese chaunenge wakanyoresa pamutemo chiri chako unenge uine simba nacho kudarika chinhu chisina kunyoreswa. I think ndingangotsanangura ndichiti imba yausina matitle deeds imba isina shuwa kuti mangwana inomuka ichinzi ndeya John iwe yanga iri yako. Saka kana uchida kuti imba irambe iri yako zvakakosha kuti unge wakainyoresa. Handioni vanohla kunyoresa kana chinhu chavo chiri chechokwadi uye chiine vatsigiri vaunenge uchiti ndivo vako kuti uchiinyorese chakagwei pachii. Indaifunga kuti any political party inofanira kunge ichizikamwa pamutemo because taneta vone zvemapolitical party mangwana chimwe chamuka mangwana chimwe chamuka vamwe vorwa voti ndechangu umwe achiti ndechangu.
Zvine zvazvinokanganisawo here munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe?
Kana zvisiri pamutemo zvinogudhurira nyika. Nyika yopinda mumadambudziko akawanda muchida kusettle maproblems namadisputes nokuti chinhu ichi hachina constitution mumwe musi, hachina pakanyorwa kuti ndechani, vanochitungamirira ndivanani, vanogadzira sei kuti unotungamirira ndiani panguva yakati. So it is very good kuti mapolitical party in my view ave ari registered. mabaye elections anomuka hobo nokuti hakuna unonyatsozikama kuti unochitunga miria ndiani saka kunyoresa ndioni chakaipa
tiri kunzwa vari kukurudzira nyaya yekuti mutemo unobata sarudzo uvandudzwe zvizvamungataurawo pakurudziro iyoyo
of course se parliament nekuitwa kwemutemo wenyika zvinozongo debatewa namaparliamentarians zvodebatewa namapolitical parties voona kukosha kwazvo then proper registration and requirements zvenge zviripo asi in my view kana chinhu chiri chako chakaregistwa muzita rako une confidence nacho chisina kuregistwa unotambura nacho nokuti mumwe noumwe unomugana pasaidi achiti ndechake
vanga vari vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vari mumiriri wegutu south vapupurai togarepi vari parunare nestudio 7 tabatawo mutungamiri wenhengo dzebato reCCC muparamende vari mumiriri wechipinge south vaclifford hlachiwayo kuti tinzwewo maonero avo pakurudziro iyi
vari kurova pasipo vana vezimbabwe vanoda kushanduka kwenyika vanoda kushanduka kwezvinhu zvakawanda munyaya dzezvesarudzo tiri kutarisa nyaya dzakaita sekunyoreswa kwevanhu kundovhota tiri kutarisa nyaya dzinoenderana nevanhu kuti vanhu vanokambena sei nyaya dzezvemasaisai kupuriswa kwemashoko nyaya dzezvemasabhuku kana vakuru vakurova tunhu participation yavo pamaelections nyaya yemasoja mauto mauniform forces kuti variparticipata sei nyaya yekuchisidzirana nyaya yekunyemana zvekudya nguva yesarudzo zvinhu zvakawanda zvari kutarisa zvinge zvichishandurwa nyaya yediaspora vote kuti zvigadziriswe panyaya dzezvekuita kwesarudzo
tiri kunzwawo vari kukurudzira nyaya yekuti mutemo unobata sarudzo uvandudzwe zvizvamungataurawo pakurudziro iyoyo
rifomu hombe inodiwa navana vezimbabwe kubviswa kweiyoyo inonzi zeki nekuti chinhu chatouraya maelections kana tiri kuuraya kufambiswa kuvana vezvinhu muzimbabwe iyoro vana chigumba nevamwe vavo vekuzeki vari kufambisa sarudzo zvisina kunaka ndo rifomu hombe iri kudiwa nevana vezimbabwe kuti ndo ino pavatanga yaitika vakabvai vavo tova tine independent board rinoona nezvesarudzo dzemuzimbabwe toziva kuti aiwa vhote mwana wezimbabwe yakarwirwa kuhondo one vote one man ishande panonga panoda vanhu vane hunhu vanhu vane chido nezimbabwe vanhu vane chido nevana vezimbabwe nekusarudza kwavo vana chigumba ava nevamwe vavo havamo mukategori iyoyo yekuremekedza zvido zvevanhu rekuremekedza zvido zvinodiwa nemwana wezimbabwe kuti zimbabwe iende mberi
asi ka tiri kunzwa vari kutaura kuti pane matambudziko anobatawo kana mapato anopikisa kana kuti vanenge vachirwira kuti ndini ndiri kutungamira bato vachiti zvinobatsira
dambudziko ndivo vana chigumba ka ndo vanokrieta zvese izvozvo nekuti vana chigumba vakabuda pachena kuti vanosapota rimwe bato rinenge richiparticipata maelection saka tinenge tichiona kuti ivo ndo vanokrieta mapati izvozvo dambudziko rekaitidarechei mapati harina kubva kumapolitica party bill rakabva kuzanupia
vanga vari mutungamiri wenhengo dzebato reCCC muparamende vari mumiriri wechipinge south vaclifford hlachiwayo vari parunare kwakare kuchipinge south nestudio 7 musika wekushambadza zvirimwa pamwe nezvikwanisiro zvekurimisa wezimbabwe agricultural show wavhurwa nhasi muHarare dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzichikurudzira varimi kuti vaende neuwandu hwavo kushoo iyi kuitira kuti vawane mukana wekudzidza zvakawanda shoo iyi iri kuitirwa kunhandare yeexhibition park muHarare uye inotarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo mangwana nemutungamiri wenyika yemozambique vafilipe nyuse musika uyu unozovharwa nemusi wemugovera nyamavhuvhu 31 dingindira regore rino rinobata kuvandudzwa kwebudiriro nemabhizimusi unyanzvi hunounza shanduko uye kuchengetedza ramangwana mukuziya nezvenyaya iyi Ivanzi Zininga westudio 7 abata nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura kuti tinzwewo maonero avo
Makadi ivarimi, zvokwadi zvomene, nguva iya yasvika zvakare yeZimbabwe Agricultural Show yekuti varimi vauye vachibva kumativi mana ose enyika yeZimbabwe. Mufunge gore rino tine mufaro wakasarudzika kuziva kuti varimi vari kubva kwakasiyana siyana vawanda zvokusvika kana kudarikidza 350 vaisa zvirimwa zvavo mushow stand kana kuti muproduce hall umo mavanenge vachiratidza unyanzvi hwavo.
Nemamiriro anga akaita mwaka uno nenzara, varimi vari kubu udaire vachiratidzira zvakati tsvikiti.
Mwaka wanga wakaipa, mwaka wanga une drought, asi tinoona isu kuti varimi vedu vamwe vakashingirira vachibva kwakasiyana siyana vakaita nzira dzakasiyana siyana dzekuriritira mbesa dzavo vasvika pakuunza mbesa dzavo kuzoratidza vamwe kuti aiwa zvinogoneka. Saka tinozvitenda izvozvo, varimi vanodarika 350 vauya namabhazi, vauya nenzira dzakasiyana siyana kuti vazoratidzira kugona neunyanzvi hwavo kuZimbabwe Agricultural Show.
Iro dingindira remwaka uno rino kudini.
Gore rino Agricultural Show iyi iri kufambirana nedingindira rokuti cultivating prosperity, growing business, innovation for change, nurturing our future. Kureva kuti tiri kuvavarira kuti varimi vedu vabve pachinhano chekurima zvemaguta pamusha vachirima zvokuti vave vanokwanisa kuunza mari nekupfuma kufurikidza nekutora kurima sebhizimusi, pamwe chete nekugamuchira kurima kunovandutsa nyaya dzekuti vanokwanisa kuindawo mberi mainnovation matsva nekuchengetedzawo nekuziva kuti nharaunda yavari kurimira mune ramangwana ichadikanwa.
Imiwo vemakambani tinoziva makawanda mabudawo neuwandu hwakadini kugungano iri.
Makambani anoona nezvekuita nezvinhu zvinoitwa munyaya dzekurima auya neuwandu hwavo, kusanganisira kambani hombe inouchika mbeu zvemhando yepamusoro muAfrica munyika dzose yeSidiko. Iriko iri kuratidzira mbesa dzayakadyara muchando ikariritira varimi vedu vanouya vachizviona vachizvionera kuti aiwa zvomene mbesa dzeSidiko dzinoita. Pakadyarwa mabagwe, pakadyarwa mapfunde, pane mbeu yemasunflower maringa zuva, zvakare pane beans dzakadyarwa pamwe chete negorosi rava kuda kunoibva. Tichaonawo zvakare kuti kune mbesa dzemuriwo, kokusidgo tinotika sadza nemuriwo. Tiri kuonawo zvakare kuti kushoo ikoko kune vamwewo vari kuratidzira zvakasiyana siyana michina yechizvino zvino inosanganisira madhironi vanonzi vana farm guard variko. Tiri kuonawo zvakare kuti vari vemishonga vemafertilizer variko zvakare. Hurumende iriko, Ministry of Agriculture, ichiratidzira nekukurudzira varimi vedu kuti varime zvine unyanzvi zvinovaendesa mberi zvichivapa pundutso. Veduwe, kurima inzira yedu senyika, uyai tidzidze zvizere nekuti Sidiko yakauya kuhotanda nzara nekuti ndiwo musha wegohoguru.
Avanga vari nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSidiko Zimbabwe, amai Wendy Madzura, vari parunare kuHarare naIvan Sininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaviri vevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muGhana vaparura hwaro hwavachafamba nawo mukutsvaga rutsigiro vachivimbisa kudzikamisa upfumi hwenyika, kuwanisa mabasa pamwe neurongwa hunoburitsa nyika mumatambudziko mune zveupfumi aya anonzi akaipisisa mumakore akawanda. Vanhu vachapinda musarudzo musi wa7 zvicha kutsvaga mutungamiri achatsiva vanana Akufo Addo avari kusiya chigaro mushure mekupera kwetemu yavo yepiri. Chipangamazano munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika muAmerica, chichishanda chiri kumuzinda weWhite House vaJack Sullivan vati America nevainodyidzana navo vari kushanda zvakasimba kudzivirira kuwedzerwa kwekusawirirana mudunhu reMiddle East zvichitevera kukandirana zvombo kweIsrael neHezbollah. VaSullivan vakashanyira Canada nezuro. Vamwe vanoshandisa zvirongwa zvekuti vagozorapwa nyore kana varwara kana kurwarirwa zveinsurance dzezveutano kana kuti medical aid vari kuchema-chema kuti kunyanga hazvo vachibatirwa mari pamihuro yavo mwedzi woga-woga havasi kuwana rubatsiro rwavanotarisira pavanozosangana nematambudziko. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Rutendo Mawere anotipa zvizere.
Mosare Joilinya Churunde momo vakapinda muchirongwa chekubatirwa mari kuti vagozokwanisa kurapwa kana vasangana neurwere. Mosare Nyachuri vanoti zvisinei nekuva nemedical aid pavakasangana neurwere hwababa vavo munguva shoma yapfuura, insurance yavo yeutano iyi yakarambwa kuchipatara, izvo zvakazoita kuti vaite chipatapata kutsvaga mari yaidiwa kuti baba vavo varapwe.
Medical aid yacho inonzi haichakwanisi kunge ichikubetsera kuti urapwe. It's either unobhadhara mari yako wozonoclaima mari yako kumedical aid society yako. Ini ndakaendesa baba vangu vachirwara kuchipatara vaine medical aid card ravo, vakanzi hatikwanisi kunge tichiritambira. Takatozotsvaka mari yekuti vange vachiwaniswa kurapiwa.
Vasimba rashe James Tafire Nyika vanotungamirira sangano revashandi vemakanzuru reZimbabwe Municipalities and Allied Workers Union vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vashandi vekanzuro yemuHarare vaine insurance yeutano, vashandi vazhinji vekanzuro havasi kushandirwa nechirongwa ichi.
Haisi kana kukwanisa kushandira vanhu vanotarisa nezvemamedical aid ngavatarise vachiona kuti kana mushandi akabatirwa mari papayslip, mari iyoyo iri kuenda here kwainonzi ngaiende.
Sachigaro weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Tatsunga vakaudzawo Studio 7 kuti kunyange insurance yeutano inoshandiswa nevashandi vehurumende vakawanda yePremier Medical Aid Society haina zvaichabatsira.
Tine dambudziko rekuti kurapwa iko zvino kwakurema pakuti mushandi unotobhadhara mari yakawandisa yakangofanana nokuti hausi kubhadhara medical aid. Titaura nenyaya yashortfall uye kwaunofanirwa kurapwa kwava kushoma, machiremba mashoma kana kuti maservice provider mashoma ari kutora medical aid yepismas.
Nyanzvi munyaya dzezveutano amai muchamukamuri vati dambudziko rekusashanda kwemainsurance eutano rinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza sezvo zviri kukanganisa utano hweveruzhinji. Amai mukamuri vati nekuda kwekuti mari iri kunetsa kuwana kuti vanhu vanobhadhara pavanorapwa, vazhinji vari kuzoenda kuzvipatara urwere hwakomba.
Kuita kuti kunyangwe vaya vanosinda kunorapwa varege kuenda nokuti vanoti ndonobhadhara nei, ine mari muhomwe handina. Utano hunobva hwaderera, vanhu havachagoni kunorapika, voenda zvigwere zvakomba, vofiwa ruzhinji.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati mainsurance eutano akawanda haasi kushanda kunana chiremba, vachiti kunyange vanhu vari kubatirwa mari pamihoro yavo, mari iyi haisi kuzoendeswa kune vanobatsira varwere nenguva. Vati izvi zvinosanganisira kunyange vari kubhadhara mainsurance aya nemari yemadhora ekuAmerica.
Medical aid haasi kubhadhara in time, saka whether wabhadhara in zig kana kuti in US dollars, nichiri kunetsa inyaya yekunonoka kuya kwepayment. Payment haifaniri kuita more than 60 days isati yaitiwa. 60 days in fact is too much. Kadzichitevedzerwa nemamedical aid society vabhadhara within 60 days.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reAssociation of Healthcare Funders of Zimbabwe iro rinomirira mainsurance ese anoita nezveutano, amai Shivaikoti vati vai vasingakwanisi kupindura mibvunzo yakatumirwa neStudio 7 kwavari, vachiti vakuru vavo vange vasiri muhofisi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti hurumende ichaita tsvagiridzo nezvenyaya iyi.
Hatisati tagashira mashoko akaita seiwaya kuti mamedical aid ari kuramba, asi zvakadaro tipachaita tsvakuridzo yekuziva kuti zviri kufamba sei kuti vanhu vagwana zvinobatsirika.
Sachigara anomirira komiti yezveutano muNational Assembly vaJosiah Makombe havana kupindura mibvunzo yatakatumira, asi gurukota rezveutano muna kurume wegore rinova Douglas Mombeshora vakaudza vatori venhau kuti hurumende yanga ine chirongwa chekutanga National Health Insurance Scheme senzira yekuzadzisa Section 76 yebumbiro remitemo yenyika iro rinoti zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvine kodzero yekubatsirwa kuti vawane utano hwakanaka. Ndakamirira Studio 7, ndine Rutendo Mawere.
Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa urongwa hwevari kumirira mapato makuru ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. vanoti amai Kamala Harris vebato Democratic Party nava Donald Trump veRepublican Party avo vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro zvichitevera kumbozorora mukupera kwesvondo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Maonero atirikuita ndeyekuti makakatanwa epresidential election asvika pekuti maDemocrat vachitungamirwa namai Kamala Harris vapamberi paWhatsApp. Izvi zvakaonekwawo futi kuconvention yawakaita iro vhiki rapfuura iri. Vanongorora zvematv vanototi vanhu vakawanda vakaona convention iyi kupfuura iyo convention yakaitwa nemaRepublicans.
Zvakureva kuti kudei izvi muchitarisawo imi?
Zvazvinoreva ndezvekuti pari kutaurika nyaya yemomentum. Zviri kureva kuti mai Kamala Harris kubva pawakapinda wakagamuchirwa nemufaro nevanhu vemuAmerica zvekuti kutozoita convention kwakatowedzera momentum yavo. Saka vaTrump zvinhu zvaakuwanira. Mambotaura nyaya yekuti makampeini avo kuti vaTrump kirino wari kuda kuenda kunana Wisconsin, kunana Michigan, ndoo kuya kuya kunoita makakatanwa kwekuti patsano yemapato iri idiki chaizvo. Saka waTrump kuti wakwanise kuwina election wanofanira kutora Wisconsin, vanofanira kutora Michigan. Zvinoenderanawo nemaDemocrats kuti mai Kamala Harris watore presidency wawane 270 votes dzinodiwa, vanofanira kutora Wisconsin, vanofanira kutora Michigan.
Ngatitarisewo panyaya dzemari apa. Tinonzwa vamwe vachiti mari kupinda kwainoita mukambeini inotaridza kwazvinorerekera. Tiri kuona maHarris vachiita kunge vaakumberi kudarika vaTrump asi vakatanga manje manje. Zvinomira sei pamari dzavo?
Mari inorakidza rutsigiro kubva kuwana. Mari yemaDemocrats dai maitarira matsanangure avaiita, vaitaura kuti $5, $10, $15 kubva kune ruzhinji rweAmerica. Asi ma1 million anenge achibva kune vaya vane mari handizvoba. Saka kana tsigiro iri kubva kuma5 nekuma10 zviri kurakidza kuti 500 million ine mutsindo we1 yakasimba.
Vanongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas muno muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. Iyo zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Zvamunoona ngoromera harina zvarinoshanda. VaPutin vechipinda muUkraine vakafunga kuti blitzkrieg 1 week vapinda vabuda, asi tiri kuona taakupinda pa3 years uye Ukraine yabva yapindawo maoko. Kwakurakidza pasi rino rese kuti aiwa hadzisi nyanga manhenga. Kuchero vakazoburitsa vemamaUkrainians munyika mavo, asi vaPutin vafumuka. Netanyahu umo ari kuuraya maPalestina achivapwanyira dzimba, ibva yapa endai apa. Netanyahu naPutin ndofunga ihama nehama. Vanhu vachakonzera World War 3 maonero andinozviita. Mwari wee, pindaiwo muhana mavo, muhana dzavo vari vaviri nevamwe vakangofanana navo pasi rino.
Ini ndinoona paine kodzero kuti munhu yadzingwe. Kuzi vanokonzeresa noisi, asi vakonzeresa noisi vanokuya kuzoti zvinhu zvenya zvinogadzirika kukonzera noisi, asi hapa nechavarikugadzirisa. Hapana chavanozoti batirana nacho bahunhiwa kuita nga vadzingwa vadzokere kumusha kwavo. Tigai nerunyararo munomu. Kuzi vanouya muno kuzosora vachiva zvisina basa risi, vasi kugadzirisa zvinhu vacho kuti. Saka ngavadzingwe. Nhamo yasiya takanyara izvo. Ngauya vasi vachiti wachiti akatigira mari yokugadzirisa zvekunoita zvacho. Yokugadzirisa mvura yachoyo. Akati uya nemari yokugadzirisa mvura iyoyo. Saka ngavadzingwa uye vato vadzingwa vagona.
Masora sei pastudio apo ndine nyaya yangu ndoda kubvunza kuti Douglas wakatora Harvest akati draw position akarwa neZANU PF. Linda Masarira wakanga achirwiza zvino vari kuti chamisa isell out. Ivo ndo vanhu kwavo nokuti vakanyarara chamisa achitaura aurawe. Ivo vachienda kuZANU PF chiti kwezveri kwezveri kuZANU PF nana Jacob Mafume nana Linda Masarira nana Hope Ochimono. Ivo kuti chamisa ataure vandoti ataure kuti chisi tinomutaurira chamisa ndewedu mukanyaita zvese tinozviziva kuti ZANU rudo kuzama tsvaka kuti chamisa ataura hafa akambotaura asi tichimuda. Chamisa ndewedu tiri pamwoyo pake.
Mamukasei pastudio 7. Aiwa kunokundamuka hangu zvakanaka. naitifunzireo hurumende yedu iyi ndiyo yaitika kune free education tinozvava kuti swabereki tibhadhare maticha $3 pa subject roga roga mwana kuti aone kuenda kuma holiday lesson saka free education yacho yaapapi hurumende yedu iyi haina tsitsi.
Tunotenda vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa kurudziro yekuti bumbiro remutemo riwandudzwe kuitira kupa mukana kumutungamiri wenyika. Tokusiyai mumaoko aPraxidis Jeremiah, ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Walamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 26 ngoNcwabakazi 2024 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZANU-PF esigabeni seHarare lamhla lithe kufanele kulwe isisekelo sombuso zivumele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ancintise kukhetho oluzayo aqhubeke ebusa lanxa ihlandla lakhe lesibili selifike emaphethelweni ngomnyaka ka-2028.
Imbali izamahlulela kanzima angavuma iphuthe elifana lela ephuthe lenziwa umongameli osowasiyayo uRobert Mugabe.
Izakamizi zewange zikhala ngezithi lobandlululo olwenziwa lugatsha lukahulumende olwe-social warfare ekuholisweni ukudla zisithi abantu abaningi abalambayo kabakutholi ngemfanelo.
Sivele siphakathi kwendlala njengemadlolo wesokuphinde kwaba le-El Nino drought kula bantu abaningi abagulayo ugqulika ingqondo njengoba umbona nangani ubani uyanatha amaphilisi abanye abantu mayezigoga.
Kwezempilakahle siza kuzwa umkhuhlane wama-fibroids inyama ezikhula phakathi kwesibeletho ovame ukutholakala kakhulu kwabesifazana abalokhu besenelisa ukuthola abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF esigabeni seHarare lamhlanje lithe kumele kuguqulwe isisekelo sombuso sivumele ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ancintise kukhetho khona ezaqhubeka ebusa lanxa ihlandla lakhe lesibili selifike emaphethelweni ngomnyaka ka-2028. Ngalokho-ke iZANU-PF ivuselele inkuthazo eyenziwa ngezinye izigaba zaleli bandla elizweni ngalolu daba. Lanxa umongameli Mnangagwa nangokwakhe wathi akasoze akwenze lokhu, kodwa incwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Bernard Ndlovu owayengumgcini sihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa utshele uSandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kukhona ukutshaya amanzi ngalolu daba.
Kuyinto enhle yonke into ifuna nje isikhathi le order asuke sibekwazi ngempela ukuthi isizathu sebandla libusayo yisiphi ngoba ukuthembeka akukho kakhulu so sesingakubona sekudlula isikhatshana ukuthi bajongene mabevuli amasango bezivulela inkomo amahlanga isikhathi sesiside kangaka asazi asithembeni sibhekele ukuthi mhlawumbe kuyinjongo enhle kuyisizathu esihle abantu bengafaka i-under pressure kugcinwe kusenzakala kwayenzakala la ngalweli ikhetho ladlulayo okwagcina abanye abantu bengani sebesaliswa ukuncintisa.
Siyabona nanto soluvusa ikhanda njalo udaba lokuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa. Kungabe kusenzakalani lapha njengoba sezwa yena isithi kasafuna ukuthi aqhubeke?
Yindaba enzima savela kungenzeka ukuthi nguye nje ozama ukuthi kusasa kukhanya ngathiwa ufuqwe ngamandla ukuthi abe khona kanti vele into la ayifunayo kungenzeka kodwa ke imbali izamahlulela kanzima angavuma iphuthe elifana lela ephuthe lenziwa ngumongamelo sowasiyayo uRobert Mugabe owahlala waze wahlalisisa yibo ababebusa la ebandleni lakhe waze washo laye wathi ngesikhathi azadliwe ngo-Tsvangirai ngo-2008 yena wayethe usephuma bonabo abagoqela umongameli obusa manje bamphoqa wagcine evuma futhi ukuqhubeka ebusa ugcine kube impilo yakhe iphele kabuhlungu ufe engathabanga esehluthunelwe umbuso yilabo futhi ababemphoqa ukuthi abuse eqhubekela phambili edaka abantu ababengasamfuni okwavela sobala ngelanga kusenziwa abantu betshengisela bedemonstrator sekuthiwa kaphume sokuyikhulu bonke base bemjikele eseyedwa ehlele endlini yakhe labantu bakhe uLeo Mugabe wathi he had become a pale shadow of himself ngezinye indlela umuntu wayejwayele ukuvuka ekuseni esiye ejim esiya exercise kwenza ukuthi aye emsebenzini ayebusa ilizwe kodwa wafese edane kakhulu sasingacabangela ukuthi uMugabe kungafika ekuthubeni lokuthi ayale ukuyalahlelwa eHeroes Acre inyoni kuthi ingahlala ogatsheni isikhathi eside abafana bamarekeni bakhona ukuyingenela ngaphansi kwesihlahla ngesinye isikhathana nje seyi-eme kahle ayishaye inyona ayihlale ithalaze ithalaze ihlopolo lokho ekutopolwayo idlule ezinye zingahlali loku hlala zivele ziphaphe zihambe phezulu kungavela kukhanya ukuthi usefuna ukubuyela futhi then mhlawumbe izimbabwe izodinga i-opposition epheleleyo kumbe i-opposition yakhona kuyamele ibuye ivela phakathi kwayo iZANU PF.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, owayengumgcini sihlalo webandla le eSouth Africa, le apha, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga oweStudio 7 eseHarare. Izakamizi zewange zikhala ngezithi lobandlululo olwenziwa lugatsha lukahulumende ole social welfare ekuholisweni kokudla zisithi abantu abaningi abalambayo kabakutholi ngemfanelo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye walaba ngumnumzana Kolisi Sibanda usabhuku wesiqintini se-BH10 othi ukudla kubuya kungenelanga njalo labatholayo bazuza ingcosana yomumbu.
Kulokukhetha ukuthile ukuthi uholiswa bani ukuthi ngabe kuthiwa ukuthi uhola lokho okuholiswa abantu ngakubuya kubuya kukuningi kwane everybody wonke umuntu azuze ukwenzela ukuthi bonke abantu bahle ngoba ukuthi kuthiwe kukhava indlala kukhava mina wence kukhava umuntu oyedwa kukhava lwani lalwana akusayenzi ngoba lwana omunye uzabe sifa.
USibanda uthi abaholayo laba balethwa ngabamahofisi aphezulu uthi kunje abatsha kabatholi usizo lukahulumende.
Kubuya kuhleliwe vele khona le kubuye kuthiwa i-questions isikhathi kuthiwe ngwe old age kuhle kube zokuhlanganisa labalimeleyo nje abangani bakhubazeka abakhubazekileyo. Yikho kukhetha kuyabe kufuna bona first laba i-young stock babesala benjalo.
Omunye njalo okhonona ngokungaqhutshwa kuhle kohlelo lwe-social welfare ngumnumzana Give Me Again Moyo ukhansela wekachechethe wathi usele sikhathi eside ezama ukubonisa laba ngezinga lendlala elisemaphandleni kodwa kabamuphi indlebe.
Sivele siphakathi kwendlala njengemadolobha especially khona ewanje khona ngenxa yokuthi umhlabathi abantu abalima kiwo vele lwakwawuphume lutho wese sokuphinde kwaba ne-El Nino drought le bekhona abantu vele sibachayile. So kunjalo abantu bonabo kulabantu abaningi abagulayo izinguguleke ingqondo njengoba umbona nangani uba uyanatha amaphilisi abanye bagula izingqondo abanye abantu bayezigoga.
Unkosikazi Sizalobuhle Mpofu wesiqintini se-BH9 uthi ilambazi sekuyilona kudla kwamalanga wonke uthi kabatholi ukudla okwakha umzimba okubalela izithelo inyama indumba kanye lokuluhlaza.
Ukuhola sacina ngo-2021 i-World Vision okwakhathesi akulalutho esesike saluthola esiluncediswa ngokokudla besifisa ukuthi ngakumbeni kuyatholakala abangasinceda ngokudla besinikeza impuphu labondumba labokhungu oyilo kokudla.
Umnumzana Jonathan Sibanda wesigabeni seChisuma laye ukhala ngokwelulwa kwengalo uthi wasala ngaphandle kohlelo ngesizathu sokuba mhlawelanga lokubhaliswa wayelele phansi ngobuhlungu bomzimba.
Mina ngangivele ngigula angikwazanga lokuthi kuyahola ngababhalana. So ngathi siyahola ngisiyafika bathi izakho sibhale ukucinga.
Ekuqaleni kweviki le uhlangothi lwe-social welfare ukhokhelwa ngumnumzana July Moyo wogatsha lwe-public service labor and social welfare lwethule umbiko othi kunani labantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6,140,924 sebeholise umumbu abafika phose izigidi ezinhlanu lengxenye 5,479,704 enyangeni yezintathu yezedluleyo kodwa izakhamizi zewange ziyalilandula leli nani ngesimo sehlekana lemizi eholayo esethula indleko zokusebenza kwesikhwama sengcebethu yeZimbabwe kusukela ekusungulweni komnyaka lo. Umphathi ntambo ogatsha lwezomnotho umnumzana Mthuli Ncube kunyanga edluleyo wabika ukuba isabelo seMathebeleland North silabantu abalambayo abedlula kancane ingxenye yesigidi 540,000 kodwa kulaba uhulumende usephathise ihlekana labalichumi lasithupha ekhulu lwini 16%. Ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu nginokuthaba Dlamini.
Umbukiso wezokulima oweZimbabwe Agricultural Show uqalisile namhlanje elizweni. Njalo umongameli Philip Nyusi wele Mozambique ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni kusasa ngolesibili. Iziphathamandla salombukiso umnumzana Andrew Matibiri utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi umbukiso walonyaka uzakuba lemincintiswane kuhlandla lwezifuyo lezilimo ezifana legwayi lochinda. Uthi abantu abedlula amakhulu amahlanu 500 bakhangelelwe ukuba nababukise. Njalo kuphatheka amazwe akuqela ele Russia, India, South Africa, Zambia, Pakistan, Eswatini, Japan, Mozambique, China, Malawi, kanye le Tanzania. Kugenqukeni embusweni kowaye ngumongameli umoyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017 ele Russia libikwa laqala ukuba lobudlelwane obuqinileyo lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka olandelayo. Kubikwa kwaba lamankampani amaningi akwele Russia alabaqondisi abeyithekelela eZimbabwe befisa ukuvula amabhizimusi achiyeneyo. UEzra Chisasibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amankampani akwele Russia amaningi angena eZimbabwe efisa ukuqhuba amabhizimusi ekwenjweni ama-diamond, i-platinum, i-lithium, igolide lokuninginingi okutholakala elizweni leli. Inkampani ye-Russia i-Alrosa ngenye yalawo aphumelela ukuqhuba ibhizimusi eZimbabwe kulandela ukususwa kukaMgabe esikhundleni. Abezindaba be-Bloomberg babika ukuba amanye amankampani ayefuna ukutshala imali kwezokwethekelela eleZimbabwe lezokulima ikakhulu kwezokuthengiselana abalimi imvundiso ye-fertilizer. Inkampani elabaqondisi abaningi bakweleZimbabwe ekubimba Mining House yabamsana le-Russia kwabunje okuthiwa yi-Great Dark Investment emba ilitshe eliligugu ele-platinum lamanye amatshe aligugu. Ngakwelinye icele eleZimbabwe lakhuphula izinga lokuthengisela eleRussia ugoqela igarlic, iginger, macadamia, avocado, izithelo ezilinywayo ezinjengama-oranges, imbhida kanye lama-blueberries. Kusizakala-ke lokhu kulamanye njalo amankampani akweleRussia ehluleka ukuvula amabhizinisi eZimbabwe. Ibandla le-ZANU-PF ebedlelana kancane leleRussia kusabusa uMgabe litho kwamanje lamukela izalwane zeRussia ngezandla zombili. Umnumzana Farai Muroyiwa Marapira isikhulumeni sebandla leli uchaza ngenkampani Russia asebenza eZimbabwe.
We've got a company also called Russia V Holdings, which are through Afromed JSC.
The company to Russia via Holdings ngaphansi kwe Afromed JSC. Sisebenzise imali engangezigidi ezilikhulu zama-dollar 100 million ekwakheni indawo okugejwa khona ilithium engange 181.3 amatan.
Umaraphira uqhubela phambili echaza ngamanye amakampani eRussia avula amabhizinisi kwele Zimbabwe.
The investments that have been done in Zimbabwe by Russia, we've got Aurosa.
Ikampani efake imali eningi ekwembeni ama-diamond kulokunye okumele sikukhangele wonke amakampani eRussia abuya eZimbabwe ayetheswa izijeziso zomnotho ele Melika, kodwa i-Aurosa iqina isiya phambili eZimbabwe.
Umnumzana abekezela moyo osomabhizinisi owemba igolide esebenzisana lesizalwane seRussia duzane lakobulawayo uthi kuqakathekile ukusebenzisana labangaphandle kwelizwe ukuze bafake imali kubhizinisi lakhe.
Get igolide makuye ukuthi singathola i-investment siyakwanisa ukuthi singene. Siyathaba kakhulu ngoba bake bacabanga ukuthi beke bezobona labo ama-investment opportunities akobulawayo.
Abezindaba beReuters labeBloomberg babika ukuba kucatshangelwa ukuba ele Zimbabwe lathengiselwa ngele Russia okuthiyenye nyakenye okwesilinganiso sezigidi ezingamajumi amabili lanhlanu zamadola eMelika, $25 million, kusukela ngozibandlela kusiyafika kumpandula. Lokhu kwedlula izigidi ezinhlanu okwathengiselwa ele Zimbabwe ngesikhathi esifanayo ngomnyaka ka-2022. Loba kunjalo, ele Zimbabwe lele Russia alobelana ezinye izivumelwano ezimbalwa lonyaka ezigoqela ezokulima lokwemba amatshe aligugu. Akwaziwe ukuthi ele Zimbabwe ngisela ele Russia kuyisilinganiso esinganani ngomnyaka. Ingcwethu ecubungulayo ezomnotho efundisile ekolitshini le-National University of Science and Technology, umnumzana Stevenson Dlamini uchaza ubudlelwane bele Zimbabwe lele Russia.
Ubudlelwane belizwe le-Russia ubudlelwane obusuka kathambi, ikakhulu kusukela ubudlelwane lwethu ngesikhathi sempi. Kodwa ngase sikhathi ubudlelwane obukhona kathesi ubudlelwane okuhambelana bezomnotho, ngoba iZimbabwe izwe elinama-opportunities amaningi. Ngakho esikubonayo kusenzakala kathesi indlela yokuthi iRussia nayo ithi expand ama-economic resources.
UDlamini uyaphambili egcizelela ukuthi ufaka imali ngenhloso yokuthola inzuzo kungathuthukisa ezomnotho eZimbabwe laseRussia.
Ovela elizweni leRussia labo kutho ukuthi kuzaba ne-tax abayibhadalayo noma bezo-investa khonapha eZimbabwe. Njalo sethi ukuthi ama-investments awo they're in partnership nabanye abayizizalwane zeZimbabwe.
Kunabanye abadabuka eZimbabwe abanobudlelwane obukhulu lele Russia, bagoqela udokotela Thekwane Gazi owafunde eRussia ehanjiswe libandla leZaphu ngesikhathi sempi yenkululeko. Uthi umgabe wayengawafuni amaRussia ngoba ayezwana loJoshua Nkomo owayekhokhele ibandla leZaphu.
Ngesikhathi sikamgabe bavalelwa phandle ngenxa yokuthi umgabe ubeyazonda amaRussia.
Umnumzana Akhe Mungami owala impinkululeko kuviyo leZebra njalo walolongwa kwele Russia uncuma imisebenzi yaleli lizwe.
Nxa kungathiwa kulabantu abanga-investa kimi bembona ngani yibo bona bana abantu abangcono kakhulu ku-wealth than any other nation.
Abanikazi bamankampani eRussia abaningi balile ukukhuluma le Studio 7 besithi kwathi abangakhulumi nentatheli zindaba ngurhulumende weZimbabwe. Omelele Russia eZimbabwe umnumzana Nikolai Krasnolev uthakazelela ubudlelwane bamazwe omabili. Uthi kuningi okuzenziwa ngele Russia eZimbabwe njalo lokhu kula kuthuthukisa umnotho weZimbabwe lowakwele Russia. Ele Russia njengeChina lakudala kuzosebenza lele Zimbabwe ngemva kokwethiswa kwezithezo zomnotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF kwakuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo baqhuba ukhetho olungakhululekanga. UPresident Mnangagwa usanda kuya kwele Russia lapho abikele umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuthi uthakazelela ubudlelwane bamazwe la athi kawathandwa ngawentshonalanga. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngeza Jesus Banda.
Vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kule damu elibhidlikileyo ngempumalanga ye-Red Sea eSudan, amanzi agelezela emizini eseduzane njalo kulabantu abangakabonakaliyo kulandela lesi sihlakalo. So kuthunyelwe ingcwethi ukuthi ziyelungisa lelo damu kanye lokuthi zihlenge abantu, kubika abezindaba abe-Associated Press. Kuthi abezempilakahle bathi amalucatsha lezephulamthetho ezihlomileyo baphazamisa indlela zabo zokuthi bangene emizini yabantu bayelwisana lomkhuhlane we-monkeypox ikakhulu emazweni awe-Central Republic, eduzane le-Congo, e-DRC, e-Cameroon, Nigeria, le-Chad. uhulumende bamazwe la. Bathi bona sebethumele amasoja kulezo ndawo kodwa akukabili izisebenzi esezibulewe. Kwezempila kahle ama fibroids okuzinyama ezikhula phakathi kwesibeletho abikwa evame ukutholakala ikakhulu kwabesifazane abalokhe besenelisa ukuthola inzwalo. Inyama lezi ezingabangeli imvukuzane njalo azilingani, ezinye zincane, ezinye zikhulile, ezinye zibonwa yimichina kuphela. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abesifazane abalokhe besenelisa ukukhulelwa balakho ukuhlaselwa umkhuhlane lo, kungakhathalekile ukuthi sebeqalile ukwenza njalo. Odokotela bathi ukunqoba umkhuhlane lo yikuthi umuntu ayehlinzwa awakhitshwe ama-fibroids la, kumbe ahle avele akhiphe isibeletho kulokunatha amaphilizi lemithi etshiyeneyo. Udokotela Matthew Siamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, ulandisa kabanzi ngomkhuhlane wesibeletho ohlasela omama obizwa kuthiwe ngamamiyoba angamaqhubu.
Ama-fibroids avame ukubamba abantu besifazana ababa labantwana abalutshwane kule 5. Kukhanya umlimi wathi edala umuntu omnyama ongumfazi wamdalela ukuthi ezale abantwana abahlanu kumbe abadlula abahlanu. So ngakho abafazi abalabantwana abadlula abahlanu abavamanga ukubanjwa ngama-fibroids.
Udokotela Siyamthembu wengeze wathi umkhuhlane lo welatshwa ngokuhlinzwa.
Isikhathi esiningi ama-fibroids kuhambelana ngokuthi maningi okungakanani, akhule okungakanani, alatshwa nge-operation ngokuwakhupha wona ama-fibroids kumbe ukukhupha isibeletho sakhona sonke. Ikhona eminye imithi kumbe amaphilisi umuntu angawanatha acatshangela ukuthi angehlisa inani lama-fibroids lokukhula kwawo.
Umongi umnumzana Mbonisi Dube uchaza izibonakaliso ezikhomba ukuthi umuntu engabe elama-fibroids.
Izibonakaliso zama-fibroids ukukhula kwenyama zezibeletho kungaba yibuhlungu ngesikhathi umuntu esiya esikhathini kumbe ukuya esikhathini okwesikhathi eside. Uthola ukuthi wena ubungena esikhathini maybe 3 days or 4 days. Uthole usungena bo 7 days, 10 days, usiya bo 14. Kumbe kungena esikhathini, kungekho esikhathini, abakuthi ngesikhiwa yi-spotting.
Unkosikazi Musa wenkosi Sithole, umhlali wakoBulawayo, ulandisa ngobunzima ahlangana labo ngesikhathi elama-fibroids.
Ama-fibroids abuhlungu kakhulu, ngoba akhula ngaphakathi wena ungaboni ngamehlo. Mina ngahlukumezeka kakhulu ngoba ngangilwisa ukuba lo mntwana kusala ngingena esikhathini okungazwisisekiyo. Ngonela ukuhlola ngatholakala ukuthi ngilawo, ngayenza i-operation bakhipha konke kwaba normal, umntwana sengilaye, sengingena kuhle futhi esikhathini.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi abantu abansundu bayaba lama-fibroids besesebancane njalo bavame ukuthi bebe lamakhulu kumbe amaningi ukwedlula eminye imihlobo yabantu. Kumdeni nxa ekhona owake waba lawo, odokotela bathi kuvamile ukuthi uhlasele amantombazane angene esikhathini eleminyaka engaphansi kwelitshumi. Bathi njalo kuqakathekile ukuthi umuntu ayehlolwa nxa esethe wazibona engathi ulezibonakaliso zama-fibroids, ngoba ayenza ukuthi umuntu engenelisi ukuzithwala kumbe azithwale aswele. Kwesinye isikhathi umntwana kakhulu kuhle esiswini ngoba lo mkhuhlane uyabe ukhula usidla indawo, kusenza umntwana engakhuli kuhle. Ukudla okuqondileyo ngokunye okungancedisa ukuthi abantu bengahlaselwa yilo umkhuhlane, kutsho odokotela. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
KwezeMelika, kulandela umhlangano omkhulu oweDemocratic National Convention, DNC, ogqitshwe ngolwesine lweviki edluleyo, ozamela ibandla leRepublican Party njalo owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump lazancintisana laye obandla le-Democratic Party okwamanje ongumsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris bazaqala umkhankaso ezigabeni eziqakathekileyo kulolu khetho lokudinga umongameli wemelika oluza kwenziwa ngenyanga kaLwezi lonyaka. Umnumzana Trump ukhangelelwe ukukhankasa eseDetroit lapho anqotshwa khona ngomnyaka ka-2020. Ukhangelelwe njalo uya eMichigan laseWisconsin. Unkosikazi Harris lomsekeli wakhe umnumzana Tim Walz bakhangelelwe ukukhankasa emadolobheni achiyeneyo aseGeorgia. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube oweStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Masikhangela ama-poll sibona ukuthi uHarris usenqoba uTrump. Kwamanye ama-polls simbona enqoba ngama-points afika isikhombisa. So lokhu kutshengisa ukuthi sebemamukele uHarris ama-Americans njengomuntu abona engakhokhela. So ma nxa kubhekwa kuma-battle states, kuma-battleground states, sesikhuluma abo-Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, nabo-Arizona, sibona ukuthi sebengutikilobhanqa lapho kulawo ma-states. Ekubeni eliya kusasengu-Biden obekhokhela itikiti lama-Democrats, besibona Trump obenqoba kulawo ma-polls. So kutshengisa ukuthi uHarris usegaine i-momentum enkulu kakhulu and useyi-threat enkulu ku-Donald Trump.
Sibona njalo ukuthi unkosikazi Harris usebuthanise imali efika ku-$540 million kukanti uTrump esala emuva ele-$327 million. Imali leyi iqakatheke kanganani nxa sikhangela umkhankaso?
Iveza ukubana uTrump usesalele emuva ngoba abantu ukuthi baze bakhiphe izimali zabo ukuthi bancedise ikhampeni yakho kusho ukuthi abantu babe bekholelwa kule nto eyenzayo. And esikhathini esiningi ngama-donations amancane aqala ku-$5, $10. So ukuthi uze ukhone ukwanise ukureza imali efana nale oyikhulumayo, 500 and something million erezwe ngukosazana Harris, kukhombisa ukuthi baningi abantu abasesayidini lakhe abasapotana laye. And imali le iyanceda kakhulu kuma-advertisement, kutelevisioni, kuradio, plus le staff ukuthi ukhulise istaff sakho, ukwazi ukuthi ufikelele indawo eziningi ngoba uyakulayo imali yokuthi ubhadale for into ezinzakalayo eziprintwayo lani lani.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Limuzwe xoxa lapho ecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseVirginia khona lapha eMelika. Okwamanje-ke sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu bakastudio 7 kumlayezo elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 injani bantu bakithi? Ngisetsholotsho, ngisezhwane, ngilayela uLwane, ngicela litshele uGawulo ekuthi engakhuluma amanga ukuthi imigwaqo ilungile. Imigwaqo yethu sithwele ubunzima, siyashokola sikaholi lamabele. Hheyi abantwana, ngisenkingeni ngabantwana, kodwa-ke anginankinga ngalokho, kodwa sikhala ngomgwaqo. Ezwela uGawulo engabe ekhuluma amanga ethi khona imigwaqo i-right ingarayithanga. Abantu bakithi bayathenga izimoto kodwa ke imigwaqo, cela gawuleli ilungise imigwaqo. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani ngapha? Linjani abalaleli? Thina into esikhala ngayo ukuthi ezanu ingazihlukumeze kangakanani i-CCC, kodwa esikufunayo ukuthi i-CCC sibuse, maybe ngasibusa ngcono kulayo, ngoba lokho okwenzakalayo lokhu asikwanisani lakho. Thina sikhathele ngakho and sidinga ukuthi ngani siyathola usizo kakhulu, ngoba thina sifuna ukuthi lathi sibuswe ngabantu abasidingele ikusasa yethu, abafuna ukuthi kibo kubekha ohlala kumnandi khona. ngaze behlumeze kangakanani uJesu wahlukumeze kakhulu kodwa izofela izono zethu anqoba waba yinkosi lawo bazanqoba.
Studio 7 mina bengisacela ukubuza lapha lensizi bantu bakithi ukuthi kati abantu laba abakhuluma kustudio 7 abengakakhulu abezanu PF laba bekhuluma ngesiNdebele ngabantu ababuya esiNdebeleni kumbe ngabantu ababuya eMpumalanga abashintsha amagama ezibongo bazibiza ukuthi bona bangabakonyathi bangabakoncube bangabakodube bengamashona ngoba phela uma bengazitshintshanga izibongo kungamaNdebele kube basimela kube into eyenzakala elizweni bayibona manje bayibona ingakho sithi hayi futhi bazitshintsha amabizo bazibizenza amaNdebele akulamaNdebele akulabantu bakithi abangakhuluma kanje uhlupho lwakithi bonke belukhangile.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi 1+1 202 465 0318. Isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele siphambili kodwa lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Life Talk lapho isihlaziya khona udaba lokuthi ibandla leZANU-PF selifuna umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguPraxedes Jeremiah.